Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gumiguru 19 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kanzuro yeguta reHarare yoronga kubvisa mitero inoiswa pazvikwereti zvinenge zviine vagari mubudget rayo ra-2018.
Vanhu votyisidzirwa kumaruva nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF apo vari kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vakawanda votarisa zvichabuda muZANU PF zvichitevera chikumbiro chematunhu chekuti bato iri riite Congress yechimbi-chimbi. Inogona kuona amai Grace Mugabe vachiita mumwe wevateedzeri wemutungamiri webato iri.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Guta remasvingo rabatana nemamwe maguta mukubvisa vanhu vanotengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo. Izvi zvasiya vanhu vakawanda vasina mufaro. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Nhasi changa chiri chipatapata masvingo. Mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe neekanzuro yeguta iri achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaEdward Manzanga vati zviri kuitwa nemapurisa aya zvavasiya vari panguva yakaoma.
Mapurisa ari kuti dhibve vanotengesera patiri kuraramira nemhuri dzedu, saka hatina kumugwa tingakwanisa kuti tiinde, nekuti ndozvinoraramisa mhuri. Ndopanobva sikokwidzi dzavana vedu, ndopanobva sadza redu rinodya, ndopanobva zvose, saka kuti dhibve zvakafanira kuti dhibve.
Vanotengesa mapepa nhau vambodzingwawo pavanotengesera, vakazodzoswa mushure mekunge vakuru vavo vataura nevakuru vehurumende pamwe chete nevekanzuru. Mumwe vanotengesa mapepa nhau vaNixon Kwirirai vati vakachamadzwa nekudzingwa kwavo mangwanani.
Pasvika mapurisa panapa anga akabatana nekanzuro, mapurisa ZRP, zvikanzi tinongokupai 1 hour chete kuti mutobva pano muclear zvinhu zvenyu zvose, manewspaper mubvise panapa. Asi tazoinda hedu ikoko kusendera ndokubva tanotaura nevakuru vacho. Tozofonera vari kuHarare vakuru vemapepa edu vakati toenda tunoona minista. Kubva tichikura tinoziva kuti manewspaper anowanikwa mustreet, but nhasi ndokotomuka tichinzi tibve mustreet vanhu vemanewspaper. Vanhu vowana kupi news kana kuti information voita access yeinformation sei?
Vanotengesa mumigwagwa yemuHarare vaswera vachiita wakiti nagonzo nemapurisa. Muzvare Bridget Musasa avo vachangobvisa zvidzidzo kuyunivhesiti vati munyika hamuna mabasa izvo zviri kupa kuti vatengese zvinhu mumigwagwa.
Isu zvokutotibata-batawo kuti tiri kudzingwa pano, nekuti last Fridayo ndiri umwewo akagraduata ndikakepewawo chikanzi go and create employment. Saka isusu tiri kucreata employment, ndo yatogona kungocreata pari zvino employment yachona. Saka hatizivi kuti kana vakatidzinga panapa tinoicreatira kupi employment yachona. Mabasa achona emayouth hakuna. Vakatiti create employment, tiri kucreata employment nekutengesa panapa. Saka vakatidzinga hatizivi kuti tonocreata mwekupi employment yavakataura.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa muchinhoi vaCaleb Tsomondo vatiwo kanzuri yemuchinhoi haina nzvimbo yekutengesera yakatarwa, nekudaro vacharamba vari mumigwagwa.
Matambudziko aripo ndekuti iyo kanzuro pacha yagara haina nzvimbo yekuendesa vanhu kwacho kwaida kuendesa vanhu. Inongotaura kuti tokutsvagirai kwekuenda, but havana lendi yacho yekuti vanhu vavanotengesera. Kuseri kwacho kwavanoti kuno kwakatozarisa, mavhenda ari kungowanda each and every day, mavhenda ari kungonyuka. Inenge yatove curtain mouse kumhanyisana chete.
Makanzuru mazhinji anoti anga asina chirongwa ichi, asi kuti ari kuteedzera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakati makanzuro anofanira kubvisa vose vanotengesera mumigwagwa. Izvi zvinotsigirwa navaGodfrey Kuraone, kanzura weguta remasvingo.
Isu sekanzuro hatina kunge tagara pasi tikasa chisungo chekuti vanhu vadzingirirwe mumastreets. Asi ndodavira kuti iaction iri kutorwa maererano nezvakataurwa na president Ramugabe maererano neaya mavhenda ari kuHarare. Sanoona sekuti ndozvavari kungoita muno, but as kanzo hatina kungoita gara pasi tawirirana kuti aiwa ndamodzingirira vanhu.
Vanotengesa mugwagwa vanoti zvakataurwa navamugabe zvinoratidza kuti havana hanya nekushupika kuri kuita vanhu veruzhinji. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Kanzuro yeguta raHarare iri kuronga kubvisa mari yemvura inobhadharwa nemunhu wese kana kuti fixed water charges, pamwe nekubvisa muripo wezvikwerete muurongwa hwayo webhajeti regore rinouya. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vachizivisa bhajeti regore rinouya nezuro manheru, sachigaro wekomiti yezvemari mukanzuro yeHarare vaLaxon Mukunguma vakati mari iyi ichabviswa kubva mumisha yese, uye mari yemvura inosungirwa kubviswa mwedzi wega wega ichaderedzwa mumakambani. Vakatiwo zvimwe zvavari kuronga mubhajeti ravo re 320 million ndezvekuderedza mitero yemabhizimisi nemaindustry, kuderedza mari yemarezinesi yemabhizimisi, kuderedza mari dzinobhadharwa nevemakombi, pamwe nekuderedza mitero yepamisika yekanzuru. Vakatiwo mari inobviswa muzvipatara nemakirinika yekanzuru hadzisi kuzokwidzwa gore rinouya. Mutauri wekanzuro waMichael Chideme vanoti kanzuro yakaterera zvichimo zveruzhinji mukuronga bhajeti iri, uye vanofunga kuti richagadzirisa matambudziko akatarisana nevagari.
Zvinoafekta hazvo maoperations yekanzuro, asi tiri kuona kuti vanhu vanga vakaremerwa vachikundikana kubhadhara mari, saka hatitimborerutsira vanhu.
Mukuru werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare vaPrecious Shumba vanoti vanofara chose kuti rwendo runo kanzuru yaterera zvichemo zvevagari, uye zvingafadze chose kana hurumende ikatambira bhajeti iri.
So kwatiri isusu, nyaya yekubviswa kwefixed water charge chinhu chakatikoshera, asi tinoda kuti kunyange wabvisa fixed water charge kunofanirwa kuwe ne yatingati transparency mukufambiswa kwemari dzinowanikwa mukanzuro.
Vatiwo vanofunga kuti kanzuro iyi haisi kuita izvi kuda kufadza vanhu, sezvo gore rinouya kuine sarudzo, uyewo vati budget iri rinogona kurambwa nehurumende kana gurukota rezvemadhorobha nematunhu. Vasevhi akasukuwere vebato rezanupf vakaona sekuti makanzuro aMDCT ayo anotonga muHarare ari kuda kuita zvekutsvaga rutsigiro.
Parichaenda kwaminista, isusu tinoona sekuti minista wachaona kuti zvinorerukira ani kunyanya. Kana vanhu vakanga vaine zvikwereti zvakanyanya vari kunzvimbo dzavanofungidzira kuti ngedze one way ZANU-PF, minista wachagona kuomesa musoro kunyaya dzemasalaries neadministration. Wachatsvaga imwe nzira yekusimudza nyaya dzinobata makadzelazi.
VaHardlife Mudzingwa veCommunity Water Alliance vatiwo pane zvimwe zvisiri kuvafadza mubhajeti reHarare. Vati hazvifadzi kuti kanzuro iri kuronga kukwidza mutengo wemvura mumisha yese muguta kubva pa25 cents per 10 cubic meters kusvika pa70 cents per cubic meters mumisha inogara veruzhinji, kwozotiwo kubva pa40 cents kusvika pa70 cents mumisha inogara vashoma.
Asi tine dambudziko rekuti vabva vakwidza mutengo wemvura kubva pa25 cents per cubic meter kusvika pa70 cents, inova iyo around 150% increment. Saka izvi zvinobva zvadiridza mabenefits angaifanira kunge achiuya nekuderedzwa kubiswa kwakaitwa mafixed water charge.
Zvichakadai, kanzuro yeHarare nhasi yatanga chirongwa chekusangana nevanotengesa mumugwagwa nevemabhizimisi nechinangwa chekutsvaga nzira dzekupedza dambudziko renyonganyonga iro ratekeshera neguta. Vachitaura pamusangano waitwa pamuzinda wekanzuro nhasi, vakasanobata chinzvimbo chomunyori wekanzuro amai Josephine Ncube vati hazvigoni kuti vanhu vaite madiro ajojina muguta nekutengesa pese pese, vachiti mitemo inofanira kutevezwa, uyewo vanhu havafaniri kuvhara mugwagwa pamwe nekutengesera pamberi pezvitoro kana mabhizimisi evamwe.
Inini ndakamirira City of Harare, tiri kuti city yedu inogona kuaccommodate everybody. There is no need yekuti road yese ivharwe nezvingoro mota dzoshaya pekufamba. There is no need yekuti titengesere pamberi peshopu iyo ichitengesa zvinhu izvozvo isakawaridza pasi. There is no need yekuti makombi a driver achienda nepamusoro pepavement anenge achida kukrosa kubva kusaidi kwa Julius nerere kuenda uko wobva watsika mapavement pavement yese yosara yakadini yapwanyika because mota dzaakufamba papavement. We need order.
Asi vanotengesera mumigwagwa vaudza kanzuro kuti mitengo yavanobhadhariswa yakawanda chose uye kanzuro inongoita zvinhu zvayo isina kunzwa pfungwa dzavo. Vatiwo hapana nzvimbo dzekutengesera dzinokwana munhu wese uye dziripo dzacho hadzina zvikwanisiro zvakaita sezvimbuzi. Hamaincuve vati kanzuro yavo ichishanda nehurumende ichatarisa zvichemo zvavo, asi pari zvino chirongwa chekubvisa vanotengesera pasingabvumidzwe chichaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato RMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai rinoti nhengo dzaro matunhu akawanda emunyika dziri kumanikidzwa nevakuru vakuru vebato rezanupf kuti dzipe nhamba dzemareceipt adzinenge dzapiwa pakunyoresa kuvhota muchirongwa chiri kuitwa munyika yose. Mutauriri weMDCT vaobert gutu vanoti imwe nyaya yavari kutambira ndeyemasabhuku anonzi ari kuda kubhadharwa kuti anyorese nhengo dzavo tsamba dzinoratidza kuti vagari vemumabhuku aya idzo dzinodiwa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Vaguti vanoti bato ravo riri kuwana zvinyunyuto zvakadai kubva kumatunhu anosanganisira Gokwe Sesami neGokwe South kudunhu reMidlands, Mbire kumashonaland Central, Maramba Pfungwe kumashonaland East pamwe neNyanga North kumanikaland. Vanoti vakatosvitsa nyunyuto yavo pamusoro penyaya iyi kuboka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sachigaro veZEC amairita Makarau vaudzawo Studio 7 nhasi kuti kusvika pari zvino vanhu vanyoresa kuvhota vave kusvika pamazana masere ezviuru kana kuti 800,000 munyika yose. Zeki inoti inotarisira kuti panopera chirongwa ichi vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe vanenge vanyoresa kuzovhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezano PF panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu.
Ichokwadi, tiri kuwana mareports kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Izvo ndabva kuwana report kubva kuwadi 2 yeGokwe Chireya constituency. Yekuti vanhu vari kunzi mareceipt yatinopiwa tabva pakunyoresa paUBVR. Vari kunzi vasarende mareceipts avo kuvakuru veZANU-PF munharaunda dzavo. Vachinzi tomachengeta ndisu navakuru vacho. Vamwe vari kunziwo uchingopedza kuregista wapiwa chipepa icho chiya, chiresipti chiya, unovuya nacho tonyora serial number yacho mubhuku ratinaro iri kuitira kuti paunovhota tine serial number yako nepa station paunovhotera pa polling station, saka tinozoziva kuti unenge wavhota zvakadii, wavhotera ani.
Asi vagutu vamwe vanobvunza kuti zvinobatsirei vari kutora mareceipt aya nokuti kuvhota hakusati kwasvika. Pachazosvika musi wekuvhota havazivi kuti munhu anovhoterani.
Kuvanhu vakawanda mumanharaunda umu matinogara kunyanya kumamisha kwatinobva uko, zvine intimidation inotyisa izvozvo zvokuti vazhinji vanobva vatotichera asina kurohwa mbama kana bhutsu kana chii. Iyoyo itori intimidation yapamusoro, yemhando yapamusorosoro. Saka chero pasina zvazvo zvinozoitwa, but inzira yokuvhundutsira vanhu. Saka tichiti zvinhu zvakashatisisa chaizvo.
Nhengo dzenyu dziri kumhangara here kumapurisa zviitiko zvakadai?
Kwazvo dziri kumhangara, but chinozonetsa ndechekuti vaenda kumapurisa kudaro, mapurisa acho anobva atyawo futi kuti vasunge nhengo dzezano munharaunda dzavo.
Ko veZEC vari kuti nenyaya iyoyi?
Takakwidza nyaya iyoyi kuZEC. Saka veZEC zvaamaoko avo kuti vachiona kuti vangaita sei. Isusu takavapira zvinyunyuto zvedu nezvichemo zvedu.
Mutauriri webato reMDCT vaobert gutu vari parunhare muHarare neStudio 7.
Tichiri panyaya iyi, mamwe masabhuku ekumasvingo anoti ichokwadi kuti ari kumanikidzwa nemakanzura eZANU-PF kuenda nevanhu vavo kunonyoresa uye kunotora maserial numbers ari pamapepa ekunyoresa aya. Masabhuku aya anotiwo makanzuro aya ari kutyisidzira vanhu kuti vachaziva munhu wavanenge vavhotera musarudzo dzegore rinouya. Tanonoka Wandi weStudio 7 ataura nemumwe sabhuku uyo akumbira kuti zita rake risaburitswe sezvo achityira upenyu hwake.
Semasabhuku titati isu tinonzi tiunganidze vanhu vevanhu vemuvillage makoka wovati kundoregista munotevera sure kwangu inini. Tosvika aya voregista, vapedza kuregista tasvika kumusha vanofanira kundipa maresiti avo ndonyora maserial number. Vanoenda kuvaudza kuti maserial number tinonyora kuti netrauti iwewe wabva wapichiwa ndinofanira kuti unozoonekwa pakuvhota kwauchaita.
Ndimwe munovaudza zvese izvi here kana kuti pane vamwe vanovataurira izvozvo?
Isu tinenge tataurirwa namakansela, tinodamwa semasabhuku tondoungana kuna kansela votiudza izvozvo kuti ndozvamunofanira kuita kuvanhu.
Kana imimi mukaramba kuita izvozvo vanoita sei?
Isu tichazondobvunzwa na kansela kuti zvatakaita zvatakakuudza zviri kuitika here. Koita kuti vanhu ivavo kunoku vakadivhaidwa kuti vanovhotera pakati mavhillage anobvawo kudivi rekuku anoenda kuprimary, mavhillage anobva nokuku anoenda kusekondari.
Zvakaitirwe izvi sokufunga kwenyu imimi?
Vanonge vachida kuona kuti apa pavhotwa sei, uku kwavhotwa sei.
Saka ndive Zeke vakadaro kwamuri?
Saka tinoona sokuti Zeke nemakansela aripo zvinenge zviri kupindirana pakutaurirana kwavo.
Saka moita sei?
Ipapapo ndopanoda kuti noita nokutizvo nekuti vana vata ndozvokutoti paifanirwa kunge kune vamwe vanhu vanouya kuti vadzidzise vanhu mushure mokubva vanhu kundoregista. Kunofanirwa kuti kuteverwe vanhu vachitaura navanhu vanodzidzisa vanhu zviripo chaizvo chaizvo.
Vanga vari vamwe sabhuku vanobva kumasvingo varamba kudomwa nezita ravo vachitaura vari parunhare kumasvingo kokare. Natanonoka Wande weStudio 7.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West; Manicaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East neWest, Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North neSouth; Mount Darwin, North neWest; Mashonaland East, Mudzi, North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje, Central, East, North neWest; kuMashingo, Chiredzi, East, West, South neNorth; Mwenezi, East neWest; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East neWest; Binga, North neSouth; Matebeleland South, uMzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSpain nhasi yaparura urongwa hwekutorera dunhu reCatalonia kodzero yekuzvitonga mushure mekunge mutungamiri wedunhu iri apika kuti achaenderera mberi nesarudzo yekuzvitonga.
Mm. Vanhu vangangosvika vana vaurayiwa mutogo inove nyika duku iri kumadokero kweAfrica. Izvi zvaitika mukurwisana pakati pemapurisa nevanhu vari kuratidzira vachida kuti utongi hwemutungamiri wenyika iyi vafore naSibe huchipera.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa mubato reZANU PF uye vari gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vaudza Studio 7 nhasi kuti mangwana vanenge vozivisa nyika nezvematanho achatorwa nebato ravo panyaya yekuita Congress yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Dare repolitibureau yeZANU PF rakati matunhu ose azeye nyaya iyi uye zvinenge zviri kubuda pachena kuti vakazvitambira kuti paitwe Congress yechimbi chimbi. Congress iyi iri kutarisirwa kuitwa muHarare muna zvita. Vakawanda vanotiwo nyaya yekuti ndiani achatungamira bato iri kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya chigaro ndiyo yapa kuti vakawanda vatsenge mandire nemavende. Vamwe vari kuda kuti bumbire rivandudzwe pave nevateedzeri vemutungamiri vaviri mumwe ari mudzimai. Vamwe vanoti vanoda kuti paitwe vateedzeri vatatu. Asi vamwe munyika vanoti kunetsana uku kwave kupa kuti matambudziko enyika adzike midzi vanhu vachirwira chigaro. Mukuziya nyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF inomirira Bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba uye nhengo yemDCT vapishai muchauraya. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti kunetsana muZANU PF kunokonzera matambudziko api munyika.
Matambudziko ari muZANU PF ari kukanganisa kufamba kwebudiriro munyika kana kuti kugadziriswa kwematambudziko ari munyika, nekuti zvaakuitika ndezvekuti vanhu type yegovernment yetinayo muZimbabwe ngechicommunist, like yekuti the ruling party is the government and the government is the ruling party. Saka energy yeZANU PF yaperere kumafaction, havasi kuchaita address maproblems akanangana nenyika. Saka izvozvo zvaakudhonzera upenyu hwavanhu pasi.
Honorable Chinotimba,
handifunga kuti pishayanoziva kuti government chii. Government vanhu, including Pishai. Saka government zviri vari including Pishai. Iye naiye Pishai ndiye munhu futi akapinda mumafashe. Ili sedzo kuti iye ataura kuti ngachidai akanga achingorwa namangoma wakwe naTsvangirai naKupe naiiri azodzingwa. So you cannot talk about faction of another party. You won't own a faction of what you are doing. The government is the people, like Pishai. If Pishai are doing what you are doing, what you are doing, what you are doing,
muchaura yapindura itinzwa hanzi imiwo vanopikisa muri kuita basa rekubatana pahuro nekudaro hamungataure kuti ZANU PF iri kukanganisa zvinhu.
Aiwa, kungoti vachinotimba munhu anosanganisa zvematongerwo enyika nezvemukombe kuopposition kwedu kuMDC. MDC tiri kufamba tiri chinhu one. Tine one presidential candidate yedu inonzi Morgan Tsvangirai, uyo akakwanisa kukokorodza vese vana vake vanga vambofome kana mamwe mapati, vana biti, vana Welshman, vese vakauya vana Skala vakati mutungamiri wedu ni Morgan Tsvangirai. But kuZANU PF zvakuitika izvozvi ndezvekuti uko mai mujuru vakatandaniswa vachimhanya kudotito. Tiri kunzwawo kuti vamunangagwa vakazoponera kusouth Africa vapuwa maice creamu, vana mutodi vari kuenda kumajere and so on. So there are a lot of problems dziri kuitika kuZANU PF. Kuti uchazoziva kuti waakurana hurumende izvozvizvi ndiani, pane problem. Uyewo vakuita system yekuti hapasisina continuity. Every now and then kwaane cabinet reshuffle. Saka continuity mugovernment hapasina ngenyaya yemafactions iwayo.
Kut nyaya yekurwara kwamunangagwako iyo Tsvangirai akarwara kari pakadoma. Tiri kutozwawo kuti makamupawo futi ice cream. Saka you don't
talk about kuti munhu akarwara akaenda uku iye anotaura pisha iyo kuti yetsvangira akazodai totenda dzamwa mombe dzaswera nebenzi nokuti achisata kusvika mu2018 hakune vakawanda vari kutoramba vana kuti vari kutoti pasi nokubatana hatingabatani napisha yatakadzinga ndikupe uyu echizechoi the truth saka ungatari kuti takasanganisa mukombe wei ngoe ti here mukombe wacho kana kuti ngoe waini inini ameziyoni ndiri muziyoni echechi goa taurai zvinhu zvinokuti nyika iyi ivakike haugendi uri bhiridhi nyika tikada kuti nyika ngaidai iwe unoyaoti kumabritish musapa chinochemba zvakati unoyaoti kumaamericans usapa chinochemba zvakati dhasi ndoti
vamuchaurai taurai tinzi
ngaapindure zvavo
ikuti maproblems emunyika anokwanisa kupera kana tichinge tiine stability in the government then tokwanisawo kunge tiine process yeekonomi yakanaka saka tinofanira kugadzirisa politics dzenyika politics dzenyika is to restore political confidence by bringing in a new government
nengo yemdct vapisha yemuchauraya vari parunare kwamutasa kumanikaland manzwawo kubva kunengo inomirira ZANU-PF kubuyera south mudare reparamende vajoseph chinotimba vari parunare muharare
Kwemakore makumi maviri, America yange yakatemera Sudan zvirango zvokusatengeserana nokudzidzana munyaya dzehupfumi. America yakabisa Sudan nevatungamiri vayo pazvirango izvi zvondorapera nemusi wa12 Gumiguru ichirumbidza zvinhu zvishanu zvakaitwa neSudan zvinosanganisira kuregera kweSudan kurwisa matunhu eDarfur, South Kordofan neBlue Nile, kuzarura nzira dzokuti rubatsiro rusvike kuvanhu vese muSudan kusa Viringa South Sudan kushanda zvakadzama neAmerica mukurwisa mapoka anopfurikidza mwero uye kubatsira kweSudan kuchengetedza runyararo mudunhu iri pamwe chete nokudzivirira mabasa akaipa aJoseph Kony mukuru webato Reloads Resistance Army mutauriri webazi rokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica Imai Heather Nowet vanoti maitiro eSudan mumwedzi mipfumbamwe yapfuura anoratidza kuti hurumende yeSudan yazvipira kushanda neAmerica asi vachiti pane zvizhinji zvinoda kuitwa kuti muSudan muve nerugare izvi zvinosanganisira kuwedzera nzira dzokusvika kune vanoda rubatsiro kupa vanhu kodzero dzavo nokuvatendera zvitendero zvavo uye kusadzidzana neNorth Korea Sudan yakatiwo yave kurega kutsvaga zvombo kuNorth Korea apo America yakati ichange ichitarisisa kuti Sudan inofambisa zvinhu izvi sei sezvo America isingade kunzwa nezveNorth Korea Asi pari zvino, America icharamba ichitora Sudan seimwe yenyika dzinobatsira vanopfurikidza mwero uye icharamba iri mumaziso ebazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetedza runyararo muDarfur zvakakonzera kuti zita romutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir risvitswe kudare guru rinotonga avo vanonzi vakapara mhosva dzemuhondo vakapfurikidza mwero pavanhu vavanotonga uye vakauraya vanhu vazhinji vasina mhosva America inoda kuona vakapara mhosva idzi vachitongwa Imai Nowet vanoti America icharamba yakatarisa uye inogona kushandisa dzimwe nzira kuti Sudan isadzokere sure pazvinhu zvishanu zviri kurumbidzwa neAmerica mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokumira kwakaita hukama hwayo neSudan maaverengerwa neni tanonoka wande
Vateereri musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Kanzuro yeguta reHarare yoronga kubvisa mitero inoiswa pazvikwereti zvinenge zvine vagari mubhajeti rayo ra2018.
Vanhu vochisidzirwa kumaruva nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF apo vari kuenda kunonyoresa kuvhota.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Chris Gande nantungamiri Nkomo.